na chamu kwa pereza. Chamu kwa pereza, pesi. Isu chamu kwa pereza.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro muzvitara nengezi constituency nhasi vachamisa vati musarudzo dzakachena havangakundwe nemutungamiri wezanupf uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachamisa vatora mukana uyu kushora zec nemabatiro airi kuita gwaro revavhoti uye mapepa ekuvhotera vati vakatokwidza nyaya iyi kusouthern african development community neafrican union
ndakafara uye ndinofara kuti startup iri kubvisa nyaya eyo iri kubvisa nyaya ndakaona european union akaita statement nezuro vari kuti zviri kutaurwa natamisa ndechokwadi ndizvo ndizvo america vari kutaura zviri kutaurwa natamisa ndizvo ndizvo nyika yose iri kuti zviri kutaurwa natamisa ndizvo ndizvo
vachamisa avo vaita munamato wekuti munyika muite sarudzo dzakachena uye dzine runyararo pakunopera kwemusangano wavo vakurudzira vanhu kuti vavhote murunyararo vachiti kunyange vanhu vachitsigira mapato akasiyana-siyana hazvirevi kuti vanofanirwa kuve makara asiwo nani
kumusoro kudenga pakurangarira kuti munyika muno muve nerunyararo toenda kumaelections pasawanikwa muhoni anofa pasawanikwa muhoni anonzi aroverwa nyaya yepolitics pasawanikwa nyaya yekuputirana mazimba kana kupisirana maposta pasawana anoenda marizevha achiti iwewe sabhu kuita zvakati iwewe ichiita zvakati vanhu vavhote murunyararo anenge ahwina akorokotedzwa neari ngaabatira kurona hakuna anoruza zvarupepa hairuzi mdd hairuzi tinofana kuruza inhambo tinofana kuruza urombo tinofana kuruza kuchayekwa kwemabasa tinofana kuruza kuchaya mari esu pahurwa sezvona
vachamisa vati vamunangagwa vangakwanisa kugadzirisa nyika nekuti vagara vari muzanupf iyo vati ndiyo yakakonzeresa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika asi vavimbisa veruzhinji kuti bato ravo iro vati rine urongwa hwakajeka richaburisa nyika mumatambudziko ayakatarisana nawo vachamisa vati vanoda kudzora chiremera kuvashandi vehurumende madzishe nemasabhuku nekusavapinza mune zvematongerwo enyika sezvo vachimirira munhu wese munzvimbo dzavari vativo vanoda kuti vakarwa hondo yerusununguko vapiwe mugove wakafanira vati vanodawo kuti vashandi vehurumende vave ivo vanotambira mari yakawanda kudarika vamwe vose vachiti izvi zvinobatsira kubvisa nyaya yeuori vativo vanoda kuti vanhu vane zvirwere zvisingarapike zvakaita segomarara neshuga vabatsirwe nehurumende panyaya yedzidzo vachamisa vativo vanoda kuti vana vose vekupuraimari vadzidze pachena vati zvose izvi zvinogoneka nekuti zimbabwe ine upfumi hwakawanda zvekuti ukashandiswa zvakanaka vanhu vose vanoita upenyu hwakanaka
haimasocial services education makaona zvakaitwa nedokora grade 1 to 7 tiri kuvana university of primary education vatiri kuti hurumende tiverazerera vana vaende kuchikoro chako yunifomu chete zvimwe zvose inenge iri hurumende isina zvakamira andour government no child shall be left behind especially the girl child zviri kuitwa panamibia namibia yatopinda nekusekondari
vamwe vatsigiri vange varipo pamusangano uyu vati vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota uye vavimbisa kuti vachavhotera vachamisa asi vamwe vati kana zeki kasagadzira zvinofanirwa kugadziriswa vanoona zviri nani kuti bato ravo risapinda musarudzo mumwe wevamwe vane maonero aya ndivatinashe chifashu vanoesa chigaro webato remdct muward 2 kumandava
iyoyo nyaya yevoters roll ndiyo nyaya yakatizvisa tine vanhu vakawanda 2013 maki ichiti ukavhota yovha yonoenda pavamugabe saka maki iyoyo vanhu havanda kuti ibvezve pana ichienda pana munangagwa saka hatingarambi tichiitwa semustyle tiri nhani kumareka maelection acho
NDC Alliance iri kumirirwa naMichael Costa Stevens musarudzo yemumiriri wezvitara nengezi ukuwo zanupf ichimirirwa navadhumezweni mawite vamwe vari kukwikwidza musarudzo iyi ndevaprince ndlovu vecode navabrighton musevenzo vefree zim congress ndakamirira studio 7 muzvishavane ndini taura ishava